manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupindigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri. Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Fani Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndoo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa sekretariat yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Tikatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo. Tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka, hapana matambudziko. Saka anenge asina kunyatsoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyatsomupa zviri kunyatso kasi dikachaya zvichaizvo anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muZimbabwe asi chokwadi chaicho ndicho chabuda pakutaura kweBritain kuti ayo hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
ayo hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunze anofanira kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga haina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akanti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswana University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa. Mushandira pamwe weNyahunure Bushmeal Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevarimi vaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo. VaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa, muchukutu, mangara, zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero. Imwe nhengo yeNyahunure Bushmeal Production Cooperative, amai Patricia Gwashavanu, vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandura upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro.
Nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro. Panenge pandiri hangu vana vangu vazhinji vandakazvara kumashure uko ndisati ndaamuredhingini. Vese vaiperera magrade 7. Pate zvinezvi ndotenda mwari kuti ndine mwana ari kunyorawo gore rino kutenda kusekondari zvaasati zvangoitika kumashure uko nokuti izvi zvaari kutibatsira izvi.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vaWisdom Gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vaGunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi.
Monkey bread, just like maybe the acacia pods, we can be talking about 12-15%
kana tichitaura nezvemasekesa tiri kutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo.
Saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
And so as we went out to the community to see the results of the project we saw that
enda kuNyahunure takaona kuti zvipfuyo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhindauko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weAmerica muZimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi eso solar muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized as government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebeleland south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino. Asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebeleland south. Asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020 homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kuNational Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chidziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya bhatani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika haagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020 apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Chikumbiro chaita naDonald Trump through malawyers avo, I think chikumbiro chatagara chiziva chichauya sezvo vachitarisirwa kuti vachauya represident next year. Kutongwa kwavo kwanga kwagara kuchanetsa Saka chikumbire ichi atingati chingave chichishamisa nekuti mutemo muAmerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosecutwa.
Tichiona zviri kuitika, munoona chichitambirwe here chikumbiro ichi?
Handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda, but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chokuva chakukurumidza kana chichirambo wacho. Vanenge vachitaura kuti ivo vaDonald Trump havasati vava president, saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi. But tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo, ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichocho ichi, vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelections.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Hongu, izvi zvinongotaridza kuti masystems emuAmerica, especially when it comes kumainstitutions, anoshanda. And tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro, kunyange vavo vanga vari one of the most powerful person in the world and muAmerica munomu, vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro remutemo. And nyaya dzavo kunyange hadzo dzakatoradzo nguva kuti dziende pamatare. Tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokowo zvekare paupresident, mainstitutions aya anoprotecta atingati office of the president. Saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve zvichibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga nendiani. Anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenets inofamba sei. Saka izvinhu zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions, anofanira kusiiwa achirega achiita basa ravo, kuitira kuti nyange pakapinda ani zvake pachigaro choupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Hongu, zvinoratidza utongi hwejechetere kozi iyi mitemo yanga yagara iripo ende mitemo inobvumwa nevanhu vese. Saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani, zvinhu zvagara zviripo ende zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadik ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri muSadik arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. Vachitaura nenhepfenyuro yeZFM Stereo, mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu reSadik pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezano PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zano PF yagara iri munzwa munyama yeThe West, saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutsanhuru kuAfrica. Saka SMA freedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko, vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana-siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapeti. Saka vasadza mapapeti avo aya, pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavakuita iko zvino, kwakuedza kupatsanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika, vakuda kugadzira Zanu PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende, anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa Zanu PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi pane urongwa hwekuti Zanu PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zanu PF musangano uri kutiza mumvuri wavo, nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo Zanu PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota, vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushamisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially ana America nana Britain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti ana Mavaza nana Munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kweimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhaza, pane munongedzo here unorakidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa Zanu PF pachigaro, tichiona kuti ndimi munonzi muri kutopindira kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo?
Chokutanga munofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira rusununguko. Ini munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala asivakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazvirambidzwi. Saka hapana chakaipa kuti Zanu PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Asi yes, munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuZanu PF. Zvinoreva kuti pane takaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga kuti hatisi kuvaona, asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavengi vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZanu PF, nekuti vari tadza.
Vadzokora, ndanzwa kuchiseka pavachitaura vaMavhaza, pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa. Vanhu vemuno muAmerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena, hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindira mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopisisa aakubhadharwa nevapambi vepfumo vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana vezimbabwe kana vana veafrica vachizvitonga vasindinokuudzai kuti aiwa izvi hazviite izvi kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kunorth Dakota muno muamerica nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateereri tinoti makasimba here, makasimba here, kunokoterirai tezvedu tiri pachoza pakrokostara. Zviro zviri kuitika muzimbabwe tinoona ngatei hazvisi zvokubatana, bcause mazari rataita muno musouth africa asiwa. President wedu taikumbiravo kuti nyika inake, nyika inakewo tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muzimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tare kwetiri kunoku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe east kumashonaland west kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Katiri kunzwa kuti China yakati pamatanho akati ukwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende iyi nezvinhu zvese zviri kubva kuna China nauiti izvi. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe east mashonaland west. Vanhu vari kutozhamba nenzara so. Nzara yakatanga gore rapera, mvura yakasanaya vapinda 2024 pakupinda 2025. Pasina kana kumboora kana iye handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei pa ngapagadziriswe ipapo angano kana kubvisiwa MP wachi kuzi vanhu vanofa nenzara vachi munhu anogara South Africa asi kuona kuti vanhu vanenzara kunouku kwaanotungamirira kumashonaland west.
Pastudio 7 apo, pastudio 7 muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozo God knows best. Ndiri pano paperitoria ndokumbira kuti meseji yangu isvikewo munzeo dzaamunanga kuti agone kutaurawanawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuite basa rekubaya kwakazara maforena lese pakawandira mazimbabwe paya, apedzewo vhure mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu mapepa spreya osipreya vanhu anonga varambire mumukuku waya, vapedzewo tore zvinhu zvaanhu mafiriji, mametrosi, kapu ringawo bhiya, angawo maempty ari mukuku dzavanhu, apedze opa vanhu emunomo, apedze kuti torai murye, ngatiite madiro ajojina. Amapurisa emunomo macha achimbafa, akuite zvichimbafa.
Studio 7 makadiko, ini ndine mubvunzo waana Jonga akandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri imi vatori venhau vavaiti venhau ini. Kosei muchiti idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei nestudio 7 hamufanirwi kudzitora kudzivisa vanhu.
Ndiva chimbambanga parasimbek ano ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura maonero wavo wakanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo vogadzira mastadium mukati menyika yezimbabwe vozopuwa zvishoma zvishoma vanhu vachipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei maonero akanaka iwayo. Kozoya yagender violence inoitika mukati mezimbabwe aifi yakapera. Chikonzero hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisana nemhirishonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa wecommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko voita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro semazuva wose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusaya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.